Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 30, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Hurumende yakatiti mameetings timbomira kuita. Kana tichinge taona kuti pane yatinoda kuita iri very important, tinofanira kusika authority from the PEMSEC. So naizvozvo kuti tisangane zvinotinetsei.
Kanzuro yegweru yoramba yakatsika madziro yechiti haikwanisi kudzikisa mitero kana makanzuro asina kuita chisungo chekuita izvi.
Isusu tiri kutonzwa kufara nezvataurwa nehurumende nokuti tanga tatopererwawo nokutiwo malandlord edaya yanga achitonetsa. Ukada kumutsanangurira kuti handina mari haanzwisise, saka vaita havo.
Vanoroja mudzimba dzevamwe votambira nemufaro danho rehurumende rekuti vasanetserwa mari dzemarendi apo nyika iri mulockdown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inoti yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane 42 kana kuti 7,642. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika 3,000,000 nezviuru 225 zvine 926 kana kuti 3,205,726. Uye vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo zviuru 229 zvine 290 kana kuti vadarika 227,290. America ndiyo iri kutungamira pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi. Pari zvino vanhu vabatwa munyika iyi vanodarika 1,000,000 nezviuru 656 uye vafa nechirwere ichi vachidarika zviuru 56. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokutekeshera pasi rose, izvo zvakaita kuti nyika dzakawanda dzivharwe. Kanzuro yeguta regweru inoti haikwanisi kudzikisa mitero yayakakwidza nepamusana pekuti makanzura haakwanisi kusangana pari zvino nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi vagari vanoti uku kuwanda nemunwe kuri kuitwa nekanzuru. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sezvavakataura kubvira pakakwidza kanzuro mitero mwedzi wapera, meya weguta regweru vaJosaya Makombe vatsinyira kuti vanonzwisisa chose kuremerwa kwakaita vagari. Asi vati kanzuro inongokwanisa chete kuita musangano wekuedza kugadzirisa nyaya iyi kana vapiwa mvumo nehurumende, vachitiwo havakwanisi kuita musangano nedzimwe nzira dzakadai sekushandisa internet nekuti makanzuro haana zvikwanisiro. Hurumende yakatiti mameetings timbomira kuita. Kana tichinge taona kuti pane yatinoda kuita iri very important, tinofanira kusika authority from the PEMSEC. So naizvozvo kuti tisangane zvinotinetsei. Ndinozviziva kuti vakawanda vanoti dai tasangana pamarunare
kati pa social media tichishare zvatinofanira kunge tichionesana. Unfortunately, say city of Gweru, some of our councillors havatori na phone dzacho dzinoenda pama WhatsApp, nokuti se Gweru hatina kumbotengera ma councillors edu ma laptops kana kuti ma iPads. So iyoyo move is very difficult kuti tikwanise kunge tichiita.
Asi mumwe mugari amainori Mutera vati havafunge kuti kanzuri iri kurevesa panyaya iyi, vachiti panguva ino iri kukurudzirwa kuti vanhu vasasangane vakawanda. Vamwe vanhu vari kushandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuita misangano yavanenge vachifanirwa kuita.
If council was serious about reducing my rates kuvanhu, handitya vaingo engage my meetings over WhatsApp, Facebook, my live chats chaiko vanhu vachitaura navo. Saka indirikutoshaurakuti yedu council haina that technology here to the extent yekuti vanomirira government approval.
Mukuru wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association vaKonilia Selipiwe ndemumwe wevemasangano anomirira vagari ayo akaita musangano nameya nemusi wechipiri kuti vazeye nyaya yekukwidzwa kwemitero. VaSelipiwe vati vanonzwisisa zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru, asi havaone chingaita kuti makanzuru atadze kuwana dzimwe nzira sekuti asangane, sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nekukasika.
Kanzuru kuburikidza nameya vakatitsanangurira kuti zvinonetsa iko zvino kuti vagare pasi vatibatsire kuti vakwanise kurivhesa mareti avakaita aya. Vati mushure mekunge tanzwa izvozvo, ndakaona kanzuru yeBait Bridge. Kanzuru yeBait Bridge yaitoita meeting yayo, takaona over social media ichiitira meeting yayo panze, vakagara vachiobserva social distancing. Ende ndinovimba nekutenda kuti kanzuru yedu mushure mekunge yaona zvichemo zvedu ichaitawo saizvozvo.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Maqata, vati vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu, vakatiwo kanzuri inofanirwa kukoshesa kugadziriswa kwenyaya iyi.
Tinozviziva tese kuti vakawanda munyika muno havana mabasa. Pasine mavulnerable groups akaita semapensioners, chirikadzi nevanorarama nemadisabilities. Vanhu ivavo vakatonyanya kuomerwa. Hazvibatsiri kuti kanzuri ive nemarets asingakwanisike kubhadharwa nevanhu vakawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Marian Chombo, vaudza Studio 7 parunhare kuti makanzuru ose ari kufanirwa kutanga azivisa hurumende kuti apiwe mvumo kana achida kuita misangano panguva ino yelockdown. Pamubvunzo wekuti bazi ravo riri kuti chii nekuchema kuri kuita vagari vakawanda vemumaguta nemumadhorobha emunyika nekuda kwekukwira kwemitero, amai Chombo vati hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura panyaya iyi, vachiti kudzikiswa kwemitero kungaitwa chete kana nyaya iyi yabva kudare remakurukota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvemamiriro eupfumi nebudiriro uye vari muongorori akazvimirira vaFelix Chari vanoti makanzuro ari parumananzombe nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, asi vati hazvibatsire kuti makanzuro atare mitero isingakwanise kubhadharwa nevakawanda.
Makanzuro anofanirwa kuona kuti aita mitero inokwanisa kubhadharwa navagari, nokuti akakwidza zvakanyanya vanosangana nedambudziko rokuti vagari vakawanda vanenge vasingakwanisi kubhadhara. Kanzuro yobva yashaya mari zvachose.
Kanzuro yeguta reGweru yakakwidza mitero mwedzi wapera mushure mekunge bazi rezvekutongwa kwematunhu rapasisa bhajeti yayo yemadhora bhiriyoni rimwe chete nemazana masere emamiriyoni emadhora kana kuti $1.8 billion. Izvi zvakaita kuti mitero mizhinji ikwire nezvikamu mazana mashanu kubva muzana, mimwe ichidarika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vanhu vanoroja vakawanda vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende neZuro rekuti varidzi vedzimba vasadzinga maroja avo anenge akundikana kubhadhara mari dzepavagere panguva ino nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi danho iri ratambirwawo zvakasiyana-siyana nevaridzi vedzimba. Mutori wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Danho rakatorwa nehurumende iri ratambirwa nemufaro nemamwe maroja akaita saamai Nometa Kanhu Kamwe, avo vanogara mumusha wemabvuku muHarare.
Isusu tiri kutonzwa kufara nezvataurwa nehurumende nokuti tanga tatopererwawo, nokutiwo malandlord edu ayanga achitonetsa. ukada kumutsanangurira kuti handina mari hanzwisise saka vaita havo.
Asi vamwe vane dzimba dzinogara maroja vakaita saamai Fiona Munyaradzi vemumusha weTafara uyo wakavakidzana nemusha wemabhuku vati vachapinda panguva yakaoma kana maroja avo akatadza kubhadhara mari yerendi.
Ndopanobvawo mari dzedu dzekudya ipapo. Iko zvino chikafu chaicho chiri kudhura, saka muroja wangu akasabhadhara mari yerendi. Mari yekutenga chikafu ndoiwanepi, nekuti nini handisikwe ndobasa, hapana kwandinoshanda.
Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vatiwo nyaya iyi iri paviri nekudaro hurumende yaifanira kutanga yataura nemapoka akawanda isati yataura danho iri.
Toshaya kuti ana ambuya ana sekuru varidzwe dzimba vanorarama sei. Tichitarisawo kudivi remaroja, maroja mazhinji vanhu vai vanorarama nekutengesa. Muno muchitungwiza hamuna indastiri, saka kwatiri zvinhu zvakaoma zvikuru kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachitambi vawane kunyange mari yacho. Dai hurumende yakwanisa yayapo COVID relief funds kuma loja, so that mari vanokwanisa kupoa kana votaurirana nemalendrodzi wapo kana chidimbu chekuti vaone kurarama.
Chigaro wesangano rinomirira vagari vekukadoma rekadoma Progressive Residence Association vaubet batanai murambiwa vatiwo zvaitwa nehurumende izvi zvieta kuti varidzi vedzimba vatadze kuteerera dzimba dzavo.
Minisipara tinoda mari, landlord achaiwana kupi mari iye asina wapuwawo nemaloja, nekuti anotokutapudza mari ipapo isa uko. Saka apa pari triki Rob Paul to pay Peter, haiite nyaya yakadai. Kana vati hazvichabhadharwe nemalandlords municipality haina chainowana hapo, zvinee zviri nani, nekuti landlord haana kwaanosenza, muloja haana kwaanosenza. Saka ari kuwana mari apa ndiani? Hapana tesa hatina.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati hurumende inofanirawo kuona zvaingaite sezvo iri iyo inotora mitero kuitira kuti irerutsire varidzi vedzimba pamwe nemaroja.
Hurumende yaifanirwa kunge iriyo iri kuendesa mari kumakanzuru muZimbabwe, wachiwabatsira kurerutsira wane dzimba newanoloja, nekuti pari zvino vanhu vose panguva yelockdown tarisiro ndeyekuti hapana ari kuita mari.
Studio 7 anokwanisa kunzwa kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vane kumangwana, sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mumashoko avakaisa patwitter nemusi wechipiri vamangwana vakati dare remakurukota rakanga rataura danho iri senzira yekuona kuti hapana munhu anoomerwa zvakanyanya neupenyu panguva iyo nyika iri kurwisana neCOVID-19 uye pasina ari kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yeBritain inonzi yakazivisa kuti ichabhadhara mari inoita zviuru 60 zvemapaunzi kumhuri dzavana mukoti nevamwe vari muboka rezveutano vari kushaya vari pamabasa zvichikonzerwa neCOVID-19. Izvi zvinonzi zvakaziviswa svondo rino negurukota rezveutano vaMatt Hancock, avakati hurumende ine chikwereti chikuru kuvanhu ava nekuzvipira kwavo kushanda munguva yakaoma kudai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshanda muboka rezveutano muBritain zvaurayiwa neCOVID-19, izvo zvinonzi nenyanzvi mune dzenyaya dzeutano zvinogona kunge zvichizoenda kure sezvo vanhu ava vachigona kunge vakatapurirawo hama dzavo chirwere ichi. Mumwe chiremba anoshanda ari kuEngland kwakare, Dr. Simba Mavaza, vanoti vana veZimbabwe vakawanda vari kufa nekuti vanogona kunge vakashanda mune varwere vane coronavirus vasina zvinovadzivirira. Dr. Mavaza vanoti kunyanga hazvo mhuri yakasara ichipiwa mari iyi, mari iyi haizofi yakadzosa baba kana amai vemba vanenge vashaya ava. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu wevanhu vari kushayika vari zvizvarwa zvekuZimbabwe vanoshanda mumapoka eutano uri kutikatyamadza kazhinji, nekuti tikatarisa figa yavapo tavapa 34 vana mukoti vana chiremba vakashaya. Apa hatisi kuverenga vatingati makeyarazi kana makeyewekazi, havasi palisi yatataurai, so vanhu vanenge vachipfuura ipapapa. izvi zvinokonzera kunyanya nekuti vana vedu vanobva kuZimbabwe vazhinji vacho tikanyasa dzimba dziri muno muEngland dzevanhu vekuZimbabwe hauwane imba inenge isina mukoti kana kuti ekeara. Saka vazhinji tingangoti 95% of our population vanosenza in the health industry. Saka kana vachinge vafa sebafira vari kuita kazhinji kachona zvinoratidza kuti we have a higher number of Zimbabweans in that field.
Tichitarisa iyo mari iri kupiwa nehurumende yeBritain £60,000, imari yamungati inobatsira zvakadii kumhuri inenge yasiyiwa nemushakabvu?
I think £60,000 iri kupiwa nehurumende, it will go a long way. Inobatsira zvikuru mhuri inowana pekutangira. Plus ngatitonderei kuti £60,000 handiyo yega mari yavari kuwana. Vane mari dzavo dzemalife insurance, mapensions ekubasa, a number of things. Mari idzodzo dzinouya, hadzina problem. Saka at the end of the day, £60,000, it's a bonus, inowedzera. But I must be quick to say, it is not enough. Hakuna amount of money inotenga upenyu hwemunhu. Haidzorere upenyu, haidzorere family payanga iri. And havatore £60,000 vakaituma sababa oro samai. But inongoriwo nyaradzo, kungochema na ichema yaburitswa nehurumende.
Chii chinoita kuti zvicharwa zveZimbabwe zvitadze kuramba kuenda kunoshanda kana zvichiona kuti hazvina kuchengetedzeka?
Kazhinji vanhu vanodyira uro yekunyara vanenge vachitya kuramba. Kazhinji manesi kana kuti vana mukoti vanenge vaenda nedziya dzinonzi nhumwa kana kuti maagents, saka vaya vanenge vakutumira kuti uende kubasa vanotarisa kuti uchasenza. Dzimweni dzenguva unenge watoudzwa kunzi basa iri kune vanhu vevakadai vakadai, asi osvika dzinhumbi dzebasa dzisiku, it is a risk. Saka kazhinji vanhu vanotya kuramba nekuda kwemari nekuda kwezvimwe zvinovasundira kuti varambe vachiita basa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunhare kuNorthamptonshire kuEngland neStudio 7.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Vakawanda vanonzi vatanga kupinda muguta uku vamwe vachiti vachiri kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati mapurisa nemasoja afanikwe kutyora kodzero dzevanhu. Vanochengetedza runyararo vanonziwe nevamwe vari kuratidza kuti havana ruzivo rwakakwana pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo vanhu vachifanira kufamba netsamba kuti vadarike pane mapurisa nemauto. Vamwe vanonzi vave kuguma vobhadhara choko muhomwe zvopa kuti vanhu vazare muguta reHarare ipo paine kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza vatori venhau nhasi kuti vanhu vanofanirwa kumhanyara mapurisa anoda kupiwa choko muhomwe. Vakazembe vatiwo patori nevamwe vakasungirwa nyaya yekutambira choko muhomwe. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira zvakanyanya kubva zvanzi vanhu vagare mudzimba kuitira kuti nyika inzi yakwanisa kudzikisa ukasha hwechirwere ichi. World Health Organization inoti nyika inofanirwa kupedza mavhiki maviri pasina munhu abatwa nechirwere ichi kuitira kuti lockdown ibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvematunhu mubato reMDC Clifford Hlachiwayo, uye Gweta vari nhengo yeZanu PF vatinomudai Shechinyoka vatanga nekuti mapurisa nemauto munogona kunge muine dzimwe nhini asi vanhu vafanira kushora vose.
It's also necessary for us vanhu tisacreate ma situation anokonzera kupave necessary use to stop people from violating lockdown. kana vanhu takanzinga timire mufete wedu takadai takamira takadai. It is very easy. Musi uno takaona temba muriso achizviita one person achizviita kunotonoka. And people vakamira mutsara wavo maybe unogona kuti 100 meters 200 hazvina basa as long as you will go there. Zvino zvigoro zvatajaira zvokupushana zvokudini zvakapera. Chibere chauya chikatiudza kuti tofanira kuita zvinhu zviri odhari. The only problem ndeyekuti izvo tine vanhu vanoda kuti vaite take advantage yesituation yakadai vobva vamanya vachikangama kuti no, we need as a community to take responsibility for our actions, for the health of ourselves, our families and the nation. There is no reason kuti mapurisa ashongana vanhu 14 pachiroadblock. There is no reason. Tiri kuendepi? Garai mudzimba. Stay home, stay alive. Ina sanda mbona mpurisa palockdown ino. And sad, because I have not left my house.
Todzoka kwa mruva hlashwa ya muruku wana sei kubatikwa kurikitwa nyaya lockdown ni neva no chingeteza mtemu.
Izu tura kupa kukuri nziro kuwani. Nekuti zuku ziyoti zinu zaka ume sesa. Vanu vedu emuno Zimbabwe. Ndanga wachinoka zao vanu ngavaru mumba. Nekuti zinu zinu zikwani siro zinu zaka kwana. Tidewe tarisa kuti tinsasa munu anorarama. Nekubata, sabata nasi ndo chano jika muno nama yute edemo Zimbabwe majinji mawindi vanonga vakamirira kuti mota yauya mhanyira upo kamari sabata zvero ndo chano jika zvero sati sangane dambudziko renzara so vanhu vedu mukaona vachibuda inyaya yenzara hupfu hakuna hupfu munyika hupfu huriko hunonga huchitorwa nevanotora vachizotengesera vanhu vane mari pamusoro. Beno iyo vanochengetedza runyarara wamapurisa vagadzirisa ipapo. Asi tiri kuona vamwe vacho vari kunge vari moo mumaskims akadaro ekuti zvinhu zvisanyatsofamba zvakanaka. Tichechembomuno vanhu vairohwa zvisiri kuita nemasoja asi vari kutadza kuisa order mukutengwa kwemilimi. Vari kutadza kuisa order kuti vanhu vese vakwanise kutenga milimi
nemuti.
Toti regai titi vachinyoka vapinde ipapo.
Why do we need kuiswa muorder na masoja? Why can't we say tasvika pa okay toga toti ngatimirei muline? Why do we need masoja or mapurisa kuti vaise order? We are talking about grown ups, not vana vaduku. Why do we always have to politicize everything? That responsibility for ourselves.
Vashachwa yukanda ire kupedzisira poitwa sei papo kugadzirisa dambudziko rapinda mushairi.
Tinodzoka panyaya yedu yatakagara tichitaura kuti mapurisa kana iyo uniform forces vanofanira kudzidziswa nyaya dzema human rights. Vanofanira kupuwa zvidzidzo zvakati simbei kuti varambe vane moyo kuremekedza upenyu hwemunhu. Ndosaka izvizvi tichiita dambudziko rakadai nekuti hatina kuisa culture muvanhu vedu vanoita zvekuchengetedza runyararo yekuremekedza muchinonzi munhu. Ndosaka vachiona munhu sebepa, vachiona munhu kana sesaga, vachitora vachikwendera marori, vachirova, vachitsika nebhutsu dzavo dziyadziya dzinorwadza. Inyaya kusava nedzidziso nekuramba vachiyeuchidzwa basa ravo kuti rinofanira kuti riremekedze konzero dzakadaro.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC vaClifford Hlachiwayo vachitaura vari parunhare kuChipinge. Manzwa zvakare kubva kuGweta uye vari nhengo yeZANU-PF vatinomudai Shechinyoka vachitaura vari parunhare muHarare muhuru kuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vevanhu vakachengetedzwa kuBulawayo vanoti havasi kufara kuti vari kuramba vakaiswa muquarantine iwo mazuva avo apera. Vanhu ava vanoti hurumende haisi kuvaudza kuti vachanzi vaende kudzimba dzavo riini. Mumwe wevanhu ava akabva kuBotswana musi wa7 kubvumbi uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko.
Isu tichibva kuPlumtree takabva musi wa7 tichiuya kuno kuquarantine kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo isusu takasvika musi wa12 paquarantine. Saka madezi edu isusu akapera nezuro kuti tipedzise quarantine yedu ye 21 days yaitaura. So far saka kunobvunza kuti isusu tichaendawo rini ndozvatauda kuroverwa. Apa chikafu chacho hakusisina chakutonetsa panapa tiri panapa. Saka handizive kuti mhosva yacho toita sei. Tikurambidzwa kubvunza kuti tiri kuenda rini nemapurisa nemasoja. Apa vanopinda nedoro futi muno achida kutirova. Vachitengesa doro. Ame ndoda kuti tiite business rekuti titenge doro ravo kana toda kuti tese. Isu tauda kuenda kumba kwedu kwataka kuno kuZimbabwe kwatakauya kuno kutapedza quarantine takatestwa. Hatisi kuudzwa kunzi toenda rini. Vakangonyarara.
Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende yakamirira kuona zvakabuda muongororo yekuti vanhu ava vane COVID-19 here kana kuti kwete. VaMangwana vati vanhu ava vanotarisirwa kuenda kumisha yavo munguva pfupi inotevera.
Matesti edu ari kutora nguva yakareba kupfuura patenge takatarisira. Saka vanhu vanotestwa nezuva rechi21 pane vaitanga kubva vaigara 21 days. Saka mukatestwa nezuva rechi21, saka dzimwe nguvani panotora mazuva anogona kuita maviri, atingati 48 hours kuti maresults abude nekuti malaboratory edu anowandirwa. Saka nekudaro vanhu vava vanenge vakamirira maresults vanozogara nguva inopfuura mazuva angu achifanira kugara. Kana vanga vachifanira kugara 8 days, dzimwe nguva vanozogara kunana 10, 11 nekumake kuti masambo ePCR anenge aenda ako akawanda. Ende each PCR run inotora kuma 5 hours ende zvinezvi nekuda kwemanhamba ati kutesta akawanda ndo zvinozosaka kuti vamwe vanhu vagarise kupfuura mazuva angu achifanira kugara. Ndinotenda kuti mashandisa kwedzoshoko rokuti kuchengetedzwa havanyanyomanikidzwa zvavo, but ivose vanhu vane mwoyo wakanaka wekuti vasanopomera vamwe, vanoda kuziva mamiriro avanenge vakaita, vanomiriravo maresults iwayo. Asi tinotarisira kuti ivo vamataura vari kubruwaya ava vari kupolytechnic nekuunited college vanonge vaenda kumba mazuva nemuchinguvana chiri kutevera, nekuti chavakangomirira ndiwo maresults avo ematest.
Ava vanga vari munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Sanitizer muri kuzviwana here?
Kuno kuFlorida kwandogara kunogara vanhu vamusha vavanhu vachena, saka kuzviwana kwacho kuri hard. But inini hangu kwandinogara inini ndinosponsorwa nevarungu, saka vanombotipota vachitibatsira. Saka ndinototi magloves andakamboshandisa last week totoachengetedza ndichitongoshandisa iwayo.
Asi muna ageza here?
Ndakatodzidziswa kuti uchitongopinda pagedhi usati wapinda mumba mako wototanga kusanitiza kutsuku spraya grocery rawabva naro first, and then wobvisa magloves wawasha wawananika pasingarovidzwa zvava paspine kamhepo kekuti angooma. Nyaya yemamaski, mamaski atikushandisa kunoku isusu ndeyaya yekutoti kana watoshandisa wanzi wakutorasa mudustbin.
Hamusati manyaya yekusonwa?
Hatisati tanawo kunoku.
Makatarisa mararamiro amuri kuita kumusha, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri uyezve panguva ino yelockdown zvii zvamuri kutarisana nazvo?
Panguva ino yelockdown zvinhu zvakatotiomera, because kumusha kuchengeta mhuri kuri kuoma, because kuti uende kunotumira mari yacho, let's say for example tajaira kutumira mari dzedu kunana Shoprite kana kunana Pick n Pay, kuti uende ukwire taxi, because zvakaanaunzwa kunzi kana uchitokwira taxi unofanira kuine mask. Saka zviri kutotiomera kuti hama dzedu dziri kumamisha dzinodyi dzinofane nzara mari tinayo muhomo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus, takanyanya kunangana nevanhukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.